Izvi zvabuda nhasi pakuparurwa kwezvakabuda mutsvakiridzo yekushungurudzwa kwezvepabonde muvanhukadzi vanoita basa rekutora nhau mumakambani enhau makumi matatu. Gwaro iri raparurwa nesangano reZimbabwe Union of Journalists pamwe chete nesangano reFederation of African Media Women of Zimbabwe. Kunyangwe hazvo gwaro iri risingadome uwandu hwevanhukadzi vanoti vakashungurudzwa kana kumanikidzwa kuita zvepabonde senzira yekuti vawane basa kana kuchengetedza basa ravo. Gwaro iri rinoti vatori venhau vechikadzi vari kutarisana nedambudziko rekuti mune dzimwe nzvimbo vanodzitanga wandida kuti vawane basa. Gwaro iri rinotiwo pachine vanhu vashoma vanonzwisisa zvinoreva kushungurudzwa kwevanhukadzi mumabasa kana kuti sexual harassment, izvo zvinoita kuti dambudziko iri rirambe richienderera mberi. Vachitaura pakuparwa kwegwaro iri, nhengo yeboard reFederation of African Media Women, amai Virginia Muwaningwa, vati zvakakosha kuti dambudziko iri rigadziriswe. Amai Muwaningwa vati vanhukadzi vari kutadziswa kusimukira mumabasa avo nemuupenyu.
Ongororo yakatirakidza kuti nyaya yesexual harassment iriko, kungoti zvayo vanhu vane havanyatsoiziva iriko. And dzimwe nguva tiri kutoona kuti zvakanyanya vanhukadzi vechisikana vadiki vanotobuda muprofession yemapepa nhau kana kuti mukushanda sevanhu vemapepa vekutora nhau, nekuti vanenge vachitiza iyo nyaya yesexual harassment. Hazvirevi hazvo kuti ingori mumedia, asi takaona kuti iriko and kumedia zvitori zvinhu zvaakutoita kunge zvinoonekwa sekunzi ndizvo zviri normal.
Amai Muwaningwa vati zvakakosha kuti masangano evatori venhau ave nemitemo yakasimba inoita kuti vanenge vapara mhosva dzakadai vapiwe mutongo wakasimba.
Pamutemo wedu wemumabasa, Labor Relations Act, inototaura kuti yavanoti unfair labor practice. Saka kushanda kana kushandidzana kwakashata pabasa kunoita kuti vamwe vanzwe kusara vasinganzwe sevashandi vakakwana. Tikatarisawo futi chero tikatarisa mutemo wedu unonzi Criminal Law and Codification Act, unotaurira kuti munokwanisa kutaura nezvesexual harassment, haudomi hawo sexual harassment, asi unotaura unogona kushandiswa kana pachinge paita sexual harassment.
Munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi vanoti sangano ravo richange richishanda zvakasimba pamwe neFederation of Media Women of Zimbabwe mukugadzirisa kushungurudzwa uku.
We're faced with a huge elephant in the room that nobody was prepared to talk about, and we felt that it was incumbent upon us as an industry and the leaders of the members to take the problem head on.
Vachitauro vakamirira sangano reZimbabwe National Editors Forum uye vari mupepeti weAlpha Media Holdings vaBrian Mangwende vati mabatirwa anoitwa vanhukadzi mumabasa ekutora nhau anoshoresa zvikuru. Vatiwo sangano ravo rakazvipira kushanda nemasangano eZUJ neFederation of African Media Women mukugadzirisa nyaya iyi.
The media should set up structures to investigate internally complaints raised by staff without fear or favor. The media should act against those proved to have sexually harassed colleagues, regardless of their position in the organization.
Chinangwa chegwaro iri ndechekusimudzira ruzivo mumakambani ezvenhau kuitira kuti nyaya dzekushungurudzwa nekuitiswa zvepabonde kwevanhukadzi mabasa kupere zvachose. Nakamira chiJoseph Muharare, ndini Sylvia Manika.